Ichokwadi blessing vamangoma vasungwa kumangwanani mushure mekunge vakafonerwa musefuridy vachinzi vauye kumaofisi ezimbabwe anti-corruption commission. Vaenda nawo mangwanani ndokutanga kuchibvunzurusa zvichienderana nenyaya yekuti vanonzi vakabvumidza kana kuti vakaapruvha agreement yakaitwa pakati peVesa Enterprise Private Limited neimwe kambani yekusouth Korea pachida kunzi pange pachitransferwa inonzi Transfer of Technology Agreement. Saka tapiwa inonzi yambiro yemhosva iye tikapindura warned and cautioned statement vachiramba mhosva iyoyo vachitiwo zvavakaita zvainge zviri pamutemo, vakateedzera mutemo, havana kutyora mutemo kana kamwe chete zvako. Mhosva yavanopomerwa ndeyekunzi vanonzi vakashandisa masimba emuofisi yavo yaminista weenergy and power development Sirivo, zvichirakidza kunge vaifevhera kana kufevhera iyo kambani yakaita chibvumirano nekambani yemuzimbabwe.
Saka pari zvino vari kupi chaizvo?
Pari zvino vari kumapurisa ekumebhoreni uko ndokwavachengetwa usiku hwanhasi. Mangwana zvichinzi mapepa akanga apera tinokwanisa kuti tiende kukoti. Mangwana mangwanani ndichatikurumidze kuti ndiende kumapurisa kuti ndinoona kuti zveshuwa mapepa edu ese akakwana kuita kuti tikwanise kuenda kukoti, nekuti tinoda kuti tiavoide kuti varare futi vari musungwa. Tinoda kuti tikakwanisa kuti tiende kukoti toapply kuti vange vachitongwa vachibva kumba kupiwa bail.
Pane mukana here wekuti mukaisa chikumbiro ichi vanogona kupiwa mukana iwo wekubvisa mari yechibatiso?
Mukana uripo blessing, nekuti umbowo chaiwo chaiwo hapana, zvekuti hapana chikonzero chekuti pane munhu angafungidzira kuti vamangoma vanga atize kana kuda kukanganisa umbowo hunogona kunge huripo. Saka ndine chidayiro chikuru chekuti tichapiwa bell iyoyoyo kana kuti vatongi vachibva kumba, nekuti mhosva yacho haisi mhosva yekuti munhu akaita savamangoma vangatize kana kutya.